Mutongi wedare la magistrate muHarare amai vongai guriro vatiwo vabiti avafanire kupara mhosva yakadai zvekare mumakore mashanu anotevera vabiti vatobhadhara mari iyi uye gweta ravo vaalex muchade hama vati havana kufara nemutongo uyu uye mangwana chaiwo vari kukwira kudare repamusoro rehigh court kunoupikisa
zvitaona kuti zvahisina chikonzero chekuti zviwedzere nokuti kamhosva kakaparaka diki diki kunzi watuka munhu ukamunongodzera nechigunwe saka zvotonzi hanzi munhu ngaandingirikeni kana anogona kuriska kuindirwa kujeri kwe6 months hatina kufara naye isusu zvachose
amai aleshina vanoti vanofara chose nomutongo wedare uyu vachiti unoita kuti madzimai emuzimbabwe azive kuti matare anoremekedza kodzero dzavo
and I nothing to do personally with Ken Diabetes or anyone but let him learn the good lesson respect women and respect not only women everyone in this country
handina chekuita naTen Diabetes asinofunga dzidza uye anofanira kuremekedza vanhukadzi nevanhu vese munyika iyi
shamari amai aleshina amai elizabeth mucheche vanoti havana kufara nemutongo uyu sezvo vange vachitarisira kuti vabiti vakandwe mutirongo
ndauya kuzotaurira dare repasi rose kuti zvaiitwa naTen Diabetes zvanga zvisingamboda option of a fine
asi mumwe mutsigiri wavabiti ange ari mudare amai Agnes Togarepi vanoti havana kufara nemutongo uyu sezvo vabiti vasina kurova amai aleshina
mutongo pona hatahuite kutotsikira munhu hazvibude izvi tinodaro nokutika magoda akepchad vanenge vakatobhadharirwa mari futiwo mamejasi dzacho ndosaka ndichitiudaro nokuti munhu ngane mari dake yebiti ndosaka uchidaro ndinotomirira iyeye biti nhasi ndiri pano
gweta rinorwira kodzero dzevanhu vapangana icharumbira vaudza studio 7 kuti vanoona sekuti vabiti vaomeserwa nekuti vamwe vakapara nyaya dzakakura kudarika yavabiti vakapiwa mutongo yakareruka
mari iyi yakawanda bhosi sematsuu dzakaita seassault chavo toona vanhu vachibhadhariswa ma$50 iyi haina fees or assault haina kukwadzwa munhu haina kuita sei haingasvike pa$300 yakawandisa
muchuchusi vatafara chirambira vange vachida kuti vabiti vapiwe mutongo wakaomarara asi vamuchade hama vati vabiti igweta uye munhu anoita mabasa akanaka munharaunda yaanogara uye vakamboita gurukota rehurumende pamwe nekuva nhengo yeparamende zvekuti faindi ndiyo inoenderana nemhosva yavakapara vabiti vanonzi muna 2020 vakatuka amai aleshina padare ramajistrate izvo zvakaita kuti vabvunduke zvakanyanya amai aleshina vakaudza dare kuti vakapindwa nekutya kukuru zvekuti vakamhanya kumuzinda wemumiriri werussia muzimbabwe ndokuzoenda kuchipatara uko vakanorapwa ndakamirira studio 7 muHarare ndini godwin manguja